bano anekisa maonga na panemu imbae no chengete wa mitumbi ya anu wakafa mungutarevu lawe na asmaskati ndokuzo bapo vachitoe ramotu kariange ya katakura mitumbi wa wacharumbira vachifora vachimba waka nanga pa maofisi zanu PF alikuma ombe kombe kwe guta kwa kazi wako madokero wa mwatawara ne studio 7 vati kushaya kwa wacharumbira kunorewa kurasiru wa kukuru kwe bato rezanu PF pamwene nyika mumwe mtsigiri webato rezanu PF au vazvitora nonzi comrade Maina Amana vati vakashanda na vacharumbira kwenguva yakareba uye vaiva ziva semunhu akashinga aive akazvipira kufira chokwadi
vamaguru vangu vari munhu vanga vasingoda zvinhu zvesireti vanga vasina kusimangwana vaitozviita ipapo ipapo vanga vasingatyi vavachingoti hamheno chero zvazvaita nyemwe ndikafira musangana what I still remember pandakatombosangana navo vasungirwa yekwamai mahofa vaitoti handimbotyi maiguru chandinoita ndoda kuenda ndega kumapurisa ndinozvisarenda kana ndichisungwa ndisungwa
mumwe wevechidiki vezanu PF Hope Sendamai ati kunyange hazvo vacharumbira vaionekwa nevakawanda semunhu aikonzeresa mutauro ivo vanoona bato ravo rarasikirwa zvikuru vachitiwo mufi aimira pachokwadi nguva dzose
comrade Maguru vangu ari munhu ari controversial ari energetic haacharasikirwa tereki because munhu aikwanisa kubudisira maifilings ake kunze
vacharumbira avo vaive sachigaro vechidiki murimwe dunhu rebulawayo vakaita mbiri yekuve munhu akatungamira vamwe vechidiki kusoveredza mudzimai wevaimbo wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vacharumbira vakashaya nemusi wemuvhuro mutsauna yemotokari pedyo nedhorobha renorton vari murwendo rwekuenda kuHarare zanu PF yakavapa ruremekedzo rwegamba rehondo yerusununguko vamwe vanhu vakashora ruremekedzo urwu vachiti vacharumbira avo vange vave nemakore makumi matatu nemana vaisakodzera ruremekedzo urwu asi vebato rezanu PF vanoti vacharumbira vanokodzera kupiwa ruremekedzo urwu mutumbi wavacharumbira uchatakurwa kubva mubulawayo mangwana kuenda kumusha kwavo kubhikita uko vachanovigwa nemusi wesvondo ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taura ishava